This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 13, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kongresi yemadzimai muzano PF yotanga mubato muine kupomana uroyi.
MDCT yoronga mhemberero dzekusvitsa makore gumi nemashanu yaumbwa.
Masangano akazvimirira muSADC anoti vakuru veMUSADC vanofanirwawo kuzeya kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mangwana vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano kana kuti conference yemadzimai ebato ravo. Congress conference iyi iri kuitwa panguva iyo mubato iri muine kunetsana kunonzi kuri pakati pevanhu vanonzi vari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri webato amai Joyce Mujuru nevanonzi vari kutsigira munyori wezvemitemo mubato iri vaemasoni Munangagwa. Chinangwa chivaviri ava chinonzi ndechekukura nzira kuti ndiani anozotora chigaro chavamugabe mune ramangwana. Pasi pemitemo vamugabe vakabva pachigaro chavo zvose mubato nemunyika amai Mujuru ndo vanofano bata matomo kudzamara kwaitwa sarudzo. Vari kuona zviri kuitika mubato vanoti pane kukandirana makobvu nematete kunotyisa pakati pevatsigiri vevaviri ava vanoti amai Mujuru navamunangagwa. Vari kutungamira Zanu PF Women's League muzvare Opa Muchinguri vanoti pane kupambwa uye kutyisidzirwa kwemadzimai kuti avhotere vamwe vanhu.
Asi mutauriri webato Varugare Gumbo vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro uye bato rinofanira kutorera muzvare Muchinguri matanho akasimba. Nyaya yamuzvare Muchinguri yange ichitarisirwawo kuti izeiwe mumusangano uri kuitwa nhasi weNational Directorate uri kutarisirwa kuti uzeyewo nyaya yemusangano wemadzimai. Kukwekwe kwakaitawo zvibhakera nemuvhuro pakati pemiriri weKwekwe Central vaMasango Matambanadzo avanonzi vakarova munyori anoona nezvekudzivirirwa kwedunhu reKurushinga kuMidlands vaMako Musipa vachivapomera mhosva yekutsigira vaMunangagwa. Hatina kukwanisa kubata muzvare Muchinguri kuti tinzwe zviri kuitika sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi tabata vaGumbo tikatanga nekuvabvunza kuti zvamira sei pagadziro yekonferensi yemadzimai.
Aha, dziri kufamba zvakanaka. Nhasi vari kusvika vachirejestwa konferensi inotanga mangwana izvo zvarwiwa naPresident. Then yozovharwa musi weFriday ndinofunga kudaro. Again, it's far on a present. But zviri kufamba zvakanaka, hatina maproblems okudla kana accommodations zvakaita kuti pama youth conference zvese vanhu vatsigira chaizvo.
Ko mashoko atiri kunzwa kaya mupepa naure Herald riri kuti iro gadziriro hadzina kuitwa zvakanaka zvekuti patozodaidzwa vamwe vashoma mubato mukuti vange vachibatsira nemombe nezvimwe zvekudya.
Kungotaura kwazvakozvavo ipropaganda. Zvisati zviri izvo vanhu vari kugadzira zvakanaka hese vamwe vauya nezvokubatsira but vakawanda vanhu vamwe vati vari kutouya izvizvi. Saka handifungi kuti kutaura kunenge kwakanaka kuya. Pepa rehurumende harifanenge richibudisa mashoko akaita saiwawo asina evidence yokuti zvinhu zvafamba sei.
Ko mashoko ari kutaurwawo nemutungamiri wemadzimai ekuti vamwe vari kupambwa kana kuti kuya kwatingati kukidnapwa vamwe vachitenga mavhoti zviri kufamba sei?
Haiwa, kungofunga kwake iye maroto saka hapana zvatingaita nazvo hakuna munhu wambokidnapiwa pano mapurisa anambotipa ripoti kuna vanhu vakidnapiwa ende naiye haana evidence yekutaurika kuti nanikaiva hakuna vanhu vakakidnapiwa kungotaura kwokufadza vanhu uye nekungobudisa zvinhu pachena zvisina nebasa musangano une mitemo yawo yokugadzirisa zvinhu zvinenge zvakashata saka isi totevera maprocedures policy and procedures omusangano saka iye unongotaura wangotomuka taura zvisina nebasa rose
pane matanho achatorwa here nebato nemashoko iyaya ari kubuda budai
tichataura tichaobviously tichagara pasi tiongorore kuti chii chiri kuiti
mutauriri wezanup f varugare gumbo vari parunare muharare tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoshanda yakazvimirira vablessing vava kuti tinzwewo maonero avo nezviri kuitika muzanup f
mapishapisha ari mubato rezanup f ari kukonzerwa nemaboka ari kurwisana kuti vave vanozotora matimba kana vamugabe vachinge vaenda izvi zvinotiratidza kuti vamugabe ndivo vakanyanya kukonzera kuti paite nemakakatano wakadai so nekuti havana kunge vakaita tingati kuguruma munhu achazotora chigaro chavo kana ivo vachinge vasiya masimba asi maonero atirikuita tirikuona kuti kurwisana uku kucharamba kuchienderera mberi sezvo tatarisana nekongresi yezanu iriko muna dhisemba saka nyaya iripo yekuti rimwe boka neboka riri kuda kuti ive rive rine masimba akati wandei pavanenge vakagadzirira kuti vamugabe kana vachinge vasiya masimba o kana vachinge vafa vave vanotorawo masimba iwayo
asika vavhavha vamwe vari kuti kana pachida kuitwa sarudzo ndo zvinowanzoitika asi kana sarudzo dzapera panenge pachitarisirwa kuti vanhu vanenge voita mubatira pamwe chuma chomuzukuru
tikatarisa bato rezanup f tinova kuti makakatano aya haana kutanga nhasi makakatano akatanga kare kare chaizvo asi maitiro azviri kuita iko zvino zvinoratidza kuti zvasvika panguva isingachaiti nekuti tiri kuenda kucongress taenda zvekucongress asi pane nyaya isati yagadziriswa mubato rezanup f rekuti ndiani achatora chigaro chavamugabe kana vachinge vaenda saka kunze kwaizvozvo zvisati zvagadziriswa makakatano aya acharamba aripo kusvikira nyaya iyoyo yasvika kwamvura yacheka makumbo
ko vamwe ka zvikuru kumadzimai uko vanga vachitivo vakati amai mugabe vavatungamirire zvinenge zvaakureva kuti kunetsana kunenge koita kushoma mubato munotenderana nazvo here
inini handioni zvinova zvakamira kudaro nekuti mukatarisa avo vari kusundira vari kusumudza kuti mai mugabe vave vanotora chigaro chikuru ichi kumadzimai inyaya yekuti vari kuzoda masevhas kubva kuna vamugabe nekuti vamugabe zvaapa chena kuti havachina nguva yakawanda vari mutungamiri wezanup f nekuda kwezvikonzero zvakasiyana zvinosanganisira utano hwavo zvinosanganisira zera ravo saka avo vari kumanyira kuti mai mugabe vatore chigaro ichi inyaya yekuti vari kuda masevhas kana kuti vari kuda kuti vaswedere padhuze navamugabe saka vanofunga ivo kuti kana vachinge vasumudza mai mugabe ivo vapadhuze napurezidendi mugabe pane nyaya yekusarudza mutungamiri wezanup f painenge yakuda kuswedera
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachitaura vakazvimirira vablessing vava vari parunare muharare
bato remdc inotungamirwa navamorgan tsvangirai rinoti ratotanga gadziriro dzekupemberera kusvitsa makore gumi nemashanu bato iri raumbwa munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano vanelson chamisa vanoti mhemberero dzegore rino idzo dzichaitwa musi wa13 gunyana munhandare yemucheke kumasvingo dzinenge dziri dzemhando yepamusoro sezvo bato ravo ratarisana nekongresi yakakosha muna gumi guru vachamisa vanoti pakatoumbwa makomiti achange achifambisa mabasa akasiyana-siyana kusanganisira kuronga mafambiro achaita nhengo dzebato dzakananga masvingo bato remdc rakaumbwa musi wa11 gunyana 1999 richitsigirwa zvikuru nevashandi pamwe nevadzidzi mhemberero dzegore rino dziri kuuya panguva iyo bato iri rakatarisana nekupatsanuka zvichitevera kubuda kwakaita vaive munyori mukuru mubato iri vatendai biti nevamwe vavo vachiumba chikwata chinozviti mdc renewal team ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa pamusoro penyaya iye
tiri kufara nekupembera kuti kuramba takamira semusambangwena mukuvhuvhuta kwemhepo, mukurova kwemheni, mukunaya kwechimvuramabwe chematongerwo enyika aisi nyore kuti tirambe takamira paupenyu hwakaoma kudai. Zvinhu zvatinoda kutenda Mwari nokutenda vatigiri, tenda vatungamiri varamba vakamira. Pane vakafa, pane vakapisirwa misha, pane vakaremara nekuda kweshanduko nerwendo rwatiri. Tinozviziva tisati tasvika, tava pedyo pedyo kuti tisvike, asi toda kuti tinge tichiremekedza musi wa13 September uri mugovera kumasvingo mucheke stadium, kunge takura taane 15 years. Kana ari mwana kureva kuti ava kumaform 3 form 4, zvinoreva kuti musangano uri kukura uye musangano uri kuratidza kuti wadzika midzi munyika, waakusvibira, waakunosvika panguva yokuti uchiva nemichero kuvana vezimbabwe.
Dingindira renyu regore rino rinoti vachamisa.
Taakunogadzirisa kupedzisa chikamu cheshanduko munyika yezimbabwe, saka takatarisana nokuvandudza dindingira rokuti tasarirwa nezvinhano zvidiki diki kana zvishomanene. Tinoziziva kuti vezanupf vanova vatinokukwidzana navo vane matambudziko akawanda zvikuru, vari kukamhina, vari kugomera, zvinhu zvationei kwavari, asi hari isusu hatisi vanhu vanonakidzwa kana kupemberera dambudziko rawira mumwe panext door. Chatinoda ndechekuti musha wedu wemdc uve wakavandudzwa.
Tinoona kuti mhemberero dziri kuuya panguva iyo bato renyu ranga richinetseka kana kuti rine kugedha gedha kwekutsemuka vamwe vachibuda mubato iri. Izvii zvamungataura pamusoro paizvozvo?
Kukosora handikufa, wakosora wapona. Usanzwira tichi nyoka yavhunura nokuti yabvisa gurwa kana kuti yabvisa ganda tsaru. Inenge ine ganda idzva. Tiri kuenda kukongresi yedu manje manje pakupera kwemwedzi waOctobha. Zvinotanga kuna November, apo pati kunova nembatya itsva, pati kunova nechimiro chitsva, neupenyu hutsva, neutano hutsva. Saka hatisi kuona sekuti pati ingava yatambudzika. Isusu maonere ndeyekuti aiwa chimimba mutekwa chata takatakura, kuzvimba kwata hatinako, ingava kwashi kana kuti chimwe chirwere chazosvika pakupera.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC Tiva Nelson Chamisa vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com, zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru United Nations vaBan Ki-moon vari kukurudzira pasi rose kuti ribatsire padambudziko rechirwere cheEbola, icho chinonzi china vana chiremba vashoma, vana mukoti vashoma, pamwe nemishina mishoma, sezvo paine zvakawanda zvinodiwa mukurwisana nacho zvikuru muWest Africa. Vachitaura nevatori venhau nhasi, vaBan vati kurongeka kwepasi rose ndiko kwakakosha mukurwisa chirwere ichi.
Mumwe mudzimai akaberekerwa kuIran uye ari chikwaturo munyaya dzemasvomu ndiye aita mudzimai wekutanga kuwina mubayiro wesvomu unozivikanwa nekuti Fields Medal. Mariama Mizukani achatambira mubayiro uyu weNobel Prize for Math pamabiko achaitirwa muSeoul, South Korea mangwana.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetse kana kuibata, dzimai dikoda renyu kweka nguva, voribatidza zvakare. Moskana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pa Channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone, nepa internet, pa www.channelzim.net.
Makateerera ku Studio 7 andemi muchirongwa ndinwenyu Blessing Zulu nemwe wangu Jonga kandemiri tiri mu Washington DC.
Masangano akazvimirira oga muZimbabwe nekunze kwenyika aya anorwira kodzero dzevanhu anoti anotsutsumwa zvikuru nezviri kuitika munyika dzemusadik dzinosanganisira Angola, Malawi, Swaziland, Zambia neZimbabwe. Masangano aya anoti SADC inofanirwa kuziya nyaya idzi pamusangano wayo uchatanga muVictoria Falls nemusi weSvondo. Masangano aya anosanganisira Human Rights Watch, Amnesty International pamwe chete neZimbabwe Lawyers for Human Rights anotiwo mangwana achabudisa mashoko kuvatori venhau muHarare nezvaanoda kuti zviitwe neSADC pamusangano uyu. Musangano weSADC uyu uchabata nyaya dzakawanda mudunhu rekuchamhembe kweAfrica zvikuru sei dzakanangana nebudiriro. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndo vachatora chigaro chasachigaro weSADC kubva kuMalawi. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari sachigaro vesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe maonero avo.
Tinonetsa ndechokuti tagara tiziva kuti SADC sangano racho isangano rinosangana vakomana vanozivana, isangano rine mbenge yakati wandei, vazhinji vacho havachengetedzi mitemo yejekerere. Saka handifungi kuti zvichachinja nokuti vaMugabe munhu agara asinganyanya kuchinja zvino. Saka kutora kwauchigaro handioni kuti pane zvichatibatsira.
Vemapato anopikisa zvikuru sei veMDC muri kuona vachiwana mukana here wekuchema-chema kuSADC nemamiriro zvakaita zvinhu munyika kana vaMugabe vatora chinzvimbo ichi?
Zvatonetsa kubva nhasi nokuti vateriri vanorangira kuti vazanzi togozani kupi vakanga vanzi neMDC ngavaende vanochema-chema nenyaya yehutongi neuori huri muZimbabwe. Vana pamukeli Lieutenant Kenneth kuda vanozimhosva here kudandi kweBotswana Lesotho vakatotaura nezuro chaiyi kuti SADC haisi yamapato ekutonga nakazvimirega. SADC ndeyavatungamiri venyika. Saka kana zvatonetsa iko zvino handifungi kuti nyangwe SADC yanzi sachigaro vaMugabe chitakatangoimirirana mugano navo zvichatonyanya kunetsa kuti mapoka anopitisa mapato anopikisa asvike kuSADC chema-chema.
Pane zvamunoona vaMugabe vachivandudza here pamashandiro eSADC?
Nonisa ndechokuti SADC pachezvayo harisi sangano rinovandudza zvinhu nokuti dera ivandudza zvinhu mitemo yesarudzo nejekerere zvaitagara tichima nayo gore rakapera kuti takabiridzigwa sarudzo SADC ikaramba yakanyarara. Handifungi kuti kana ivo vaMugabe semunhu agara apedza 34 years achitonga neutongi hwohwu husina jekerere hapana chichachinja. Ndotofunga kuti zvichanyanya kutokanganisika chaizvo.
Vari Joyce Ngwenya ndoza chigaro wesangano reCoalition for Market Liberal Solutions uye vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika. Vanga vachitaura naTungamiri Nkomo weStudio 7 vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa makakatanwa ari muZanu PF panguva iyo bato iri riri kuita conference yemadzimai.
Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kurira kuti tigokufonerai kuti mutauri pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutauri paLive Talk.
Mm-hmm. Muimbi wemusambo werege Buffalo Soldier uyo akabatana nevamwe vaimbi vemuAfrica vanga vari pamusangano weUS Africa Leaders Summit wakapera muWashington svondo rapera anoti iye nevamwe vaimbi vari muchirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vasimudzire Africa nekuita mabasa ekurima. Buffalo Soldier anoti akabatana nevamwe vaimbi vemuAfrica gumi nevasere muchirongwa chiri kukokerwa nesangano reOne. Chirongwa ichi chiri kuedza kukwezva vechidiki muAfrica kusanganisira Zimbabwe kuti vasaone kurima sebasa rinotarisirwa pasi asi kuti sebasa rinoita kuti Africa ibudirire. Muimbi uyu chizvarwa cheZimbabwe uye anoimbira ari muSouth Africa. Buffalo Soldier uyu akaberekwa achinzi Tabani Ndlovu ataura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe mafungiro ake.
Tatafambira kuno zvichinoridza pa African Leaders Summit yaitwa kuti as one campaign takanga takasarudzwa kuti tiuya kuzoridza ikoko ndichimirirawo Zimbabwe. Campaign ndeye to agree ndeyekukurudzira vanhu kuti vapinde farming and agriculture, kurudzira especially vanhu vechidiki kuti vapindewo farming. It was about 19 artists muAfrica Moses.
Zvichiteera kuimba kwamakaita imo muno muAmerica kuUS Leaders Summit, pane zvamuri kuita here kuti muedze kuzeya nehurumende yeZimbabwe panyaya iyoyi yechirongwa chamuri kuita chekuedza kukwezva vechidiki kuti vaite zvokurima?
Yes, inini nevanhu vanondimirira takatotanga kuita maproposals atiri kuita, toda kuti kuendesa kugovernment kwedu kuti tivataure nyaya kuti vajoino ino musangano uri kuitika muAfrica mese this targeting especially vanhu vechidiki vezera redu. So titori pamubishi, titori busy kubatanidza some maproposals kuti tishumire kuhurumende yedu.
Tinoona kuti imi munoshandisa dande mutande reinternet kuti muedze kukwezva vechidiki vava kuti vafarire nyaya dzekurima. Ndezvipi zvamunenge muchiita pasi pechirongwa ichi cheOne Campaign?
Tingangoti vanhu vechidiki vezera redu vese vari paintanet, saka I think internet is the biggest tool right now rokuti tishandise, kuti tikada kutumira any messages kuvadiki unofanira kungoti unge uri paintanet tumira message kuvadiki. So basically ndo zvatanga zvatiri kuita right now pamaintanet apa tichitwitter, even pakufacebook apaya, kuti just the message inspire mayouth kuti ona kufamba kuri kule zonyu kuti oso farm tea tangangomire kungoenda kuita malawyer kana kuti chese tongoita madoctor and so forth. Saka right now tichachansa internet and takataka targeta kuti tiwane at least 1 million vechidiki vanoshanda petition, and takakomborerwa kuti tiwane 2 million vanhu vakasaina petition support the whole campaign yedu agree One Campaign.
Chimboti tsenurai kenyu kamakaimba imi kanoenderana nechirongwa icho chichi?
Okay, inini ndakaimba mazuva anoti maya wesungai mombe sungai mombe maipi torai geju inini ndofara inini ndofara uona vanhu vechidiki vachirima.
Uyu anga ari muimbi werege Buffalo Soldier achitaura naMavlas Muhlanganya uye ari muSouth Africa.
Sangano rinorwisana nehuo remunyika reCoalition Against Corruption rinoti komiti yaitambira rubatsiro rwevanhu vakasara vasina pekugara zvichitevera mafasha memvura kuTokwe Mukosi inofanira kuferefetwa, sezvo sangano iri richiti rubatsiro rwakabviswa neruveruzhinji vachipa vanhu ava pavainge vaenda kuChingwizi haruna kufambiswa zvakanaka. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weCoalition Against Corruption vateri mutsvanga vanoti sangano ravo harisi kufara nemafambisiro wakaita rubatsiro rwakabviswa neveruzhinji kubatsira vagari vekuChingwizi. Vamutsvanga vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nemari inoita zviuru mazana mashanu zvemadhora zvakabviswa nehurumende yeChina yavanoti yakafambiswa zvisina tsarukano, uku vagari vekuChingwizi vachinhonga svosve nemuromo.
Isu tinoziva kuti pane mari dzakawandisa dzakabviswa. Tikarangarira embassy yekuChina ikadonata about $500,000 mwedzi yadarika iyo, zvinzi ibetsere vanhu vekuChingwizi ava, asi hatizivi kuti mari idzi dzakambonyanya kushanda chii. Saka tinoona kuti dai kana paramende yaita committee inoita investigate kuti mari idzi dzakafamba sei, nekuti vanhu vekuChingwizi vari kutambudzika zvikuru pari zvino izvi.
Vamutsvangwa vakurudzira paramende kuti iumbe komiti yekuferefeta komiti yakaumbwa nehurumende kuti itambire rubatsiro rwevanhu vekuchingwizi iyo yaitungamirirwa negurukota rehurumende rinomirira dunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti. Munguva iyo vagari vekuchingwizi vaida rubatsiro neukasika, vabasikiti vanonzi vairamba kuti vanoda kubatsira vapinde muchingwizi vasina kuvapa mvumo.
Semanzira taita nevanhu vekuchingwizi vaichema kuti zvinhu zvakadhonetwa zvimwe zvaitorwa nevakuru vakuru vachiisa muhomwe. Naizvozvo saka tinokurudzira kuti dai paramende yaita investigate into these issues kuona kuti mari idzi kana chikafu ichi chakanga chadhonetwa nevakabetsera chakayafamba sei kuti pave netransparency.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikanawo zvikuru nekushaya kuri kuita vagari vekuchingwizi chikafu. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZetelechara vakumbirai mafunda vati kushaya kuri kuita vagari vekuchingwizi ava chikafu kwava kutyora kodzero dzavo dziri mumbumbiro remutemo yenyika.
Hongu takaenda tichinobatsira vanhu vazvizvarwa zviri kugara kuchingwizi, mavillagers ekuchingwizi, and takasvikawo kuchiredzi kwatakataurawo nawo kwatakavabatsira nekuvapa legal support kwavanga vasungwa. Tinofara zvikuru kuti 25 wavo wakakwanisa kubuda, kwasara vamwe 4 varichiri muchitirongo. Isusu chiri kuti katashamadza pakutaura pedu nevanhu vekuchingwizi ndechekuti zvamataura izvozvi takada kuzvinzwawo nerunyo rekupa vachitaurawo kuti zvinhu zviri kuvanetsa, nyaya dzechikafu waitotiudzawo nyaya dzekuti vari kupiwa pizi, varopiwa chibage pano nepapo, zvinhu zvavainetseka nazvo. Takatoonawo vamwe wacho vachikwanisa kutengawo tumafuta netumasamba pavakapfuura patriangle wakudzoka kumusha kwavo wapa wapiwa bell. Saka kana pane nyaya dzekuti vanhu vari kukodzero dziri kutyorwa, kodzero izvozvo dzakananga nekodzero dzechikafu.
Zvichakadai, vabasikiti vaudza Studio 7 parunhare kuti havana dambudziko rokuti paramende iumbe komiti inovaferefeta, vachiti izvi zvinobatsira kuchenura zita ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatitumira. Tsamba yekutanga yabva kuna mukoma Joachim Matenga vari muCampton Park kuSouth Africa. Munyora anoti makadii vose vanobata Studio 7. Andinoti rambai makadaro nebasa. Munotiudza zvinoitika munyika yedu, kunyange hazvo tiri kuno kuSouth Africa tinobatirana pamwe.
Mumwe munyori asina kuda kuisa zita rake anoti ndinoti basa sebasa varume musatya kutaura chokwadi, asi ndaida kuziva chinhu chimwe chete, wai urombo husingaperi munyika. Verengai wotsamba yangu ndingafara chaizvo ndakateerera. Izvozvi pamuri kutaura izvozvi, Studio 7 yatekeshera muzanzi yose. Dai zvaibvira maitoita 24/7. Tiri kurarama semhuka, asi nyika yedu tinayo ndatenda. Aya mashoko emunyori ari kuSouth Africa.
Nhau dzamunopa ndedzechokwadi, rambai makadaro. Dai musiri imi hameno kuti kuchikombedzi taidini. Ndini Zakaria Davidson.
Trimo Maposa ari kuBechnaf Bridge anoti ndinotenda nekuita kuti tinzwewo nhau dzakasiyana-siyana kwamunoita. Rambai makadaro.
Mumwe muteerero anotiwo basa muri kugona, rambai muchipa vanhu veZimbabwe nhau dzisina divira dzakarerekera. Chikumbiro changu kwamuri ndechekuti matsamba evateereri paLive Talk dai maaverenga zuva nezuva muchiri muchikamu chekutanga. Vateereri veLive Talk vazhinji vanoteerera redio, saka vanofara kana vakanzwa maSMS avo achiverengwa. Ndichafara mukadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tsamba dzekuverenga dzakawandisa chose. Tinotenda kwamuri mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira matsamba kana tsambambozha kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunoda kuti tiite pano paStudio 7 zvamunofarira imi vateereri. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Conference yemadzimai muzano PF yotanga mubato muine kupumana uroyi.
MDCT yoronga mhemberero dzekusvitsa makore 15 yaumbwa.
Masangano akazvimirira musadhiki anoti vakuru vemusadhiki vanofanirwawo kuzeya kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu muZimbabwe. Tabva tatswa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka nemfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya mina Sandra Nyera na Chris Kandemiri.